tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi. ZANU PF yoita sarudzo dzematunhu mangwana paine kunetsana mubato. Mapato eMDC maviri anoti hapana chakaipa kana nhengo dzavo dzikadomwa sevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika. Vatsigiri venhabvu vosangana mangwana kubaba fields kumutambo weHighlanders neHow Mine mumakwikwi embada Diamonds Cup Final. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vakuru vakuru vebato reZANU PF nhasi vaswera vari misangano yechimbi chimbi mumatunhu ose vachiedza kugadzirisa nyaya yebopoto ramuka mubato iri nenyaya yesarudzo dzematunhu dziri kuitwa mangwana. Mumatunhu manomwe ndiwo ari kuita sarudzo chete. Sachigaro weZANU PF vaSimon Kayamoyo ndivo vanga vachitungamira musangano yakawanda nekunzwa zvichemo kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Hatina kunzwa kubva kuna vaKayamoyo sezvo vange vari musangano. Sarudzo idzi dzainge dzambomiswa nenyaya yekunetsana pakati pevanonzi vari muchikata chiri kutungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nechimwe chinonzi chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavari kutungamira muZANU PF. Politburo yebato iri yakasangana nemugovera ikatambira sarudzo dzekumaNicaland, Mashonaland Central neMidlands. Idzo dziri kuramba kutambirwa nechikwata chinotungamirwa navamunangagwa vachiti dzakabirirwa. Dunhu rega rega riri kusarudza vanhu zana nevaviri vanenge vachitungamira bato mumatunhu aya. Sarudzo idzi dzakakosha nekuti vanenge vasarudzwa apa ndivo vachazosarudza vatungamiri vebato vatsva pamusangano weCongress uchaitwa gore rinouya. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vaAmos Midzi muHarare navaPhilip Chiangwa kumaShonaland West varapa kutaura nezvesarudzo. Asi takwanisa kubata retired major Bernard Mazarire mumwe wevana vari muchiuto vari kukwikwidza musarudzo idzi kumasvingo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Kuno kumasvingo yatingadziriro yaitwa isu tiri kufara semacandidate tingangowana hedu one or two problems but otherwise hakuna chochiri perfect.
Ko, panyaya yegwaro revavhoti apa magutsikana naro here?
Chiri kingaitika ndechekuti gwaro ravhoti riri kunetsa pangangowane maproblems aya kuti vamwe varipo vamwe vasingazikanwa vakaziviswa but mukatarisa vanhu vachona vanenge vachingova otherwise the top two or three maleaders achona but isu we are talking of one or two. Saka kana wakaita groundwork yako chaizvo chaizvo handioni kuti zvinganyanya kukupa maproblems.
Mumwe mumatunhu muama wangu achichema chema kuti panyanya kushandiswa nyaya yemari zviri kufamba sei kumasvingo?
Masvingo hatisati tamboona panyaya yekushandiswa mari because nesemacandidates hatichisangana zvakanakanaka tongoita zvinodikanwa ipapapo. Zvinenge zviitika ka ndezvekuti for example mukasangana nevabereki vanenge vagara almost 5 hours vakakumirira ukati okay ukangwatengera mazoa is that not 45.
Tiri kunzwawo kuti mamboita musangano nhasi navagoche wafamba sei?
No, ina ndina kuatenda kwaatenda agent wangu.
Asi mune chivimbo chekuti muchakunda mangwana?
Kana tikazviwawo handidika zvinenge zvichireva kuti shuwa tinenge tisina enough support but I know kuti isu basa takaita.
Retired Major Bernard Mazarire vari kukwikwidza musarudzo dzasachigaro weZANU PF kumasvingo vanga vari parunhare kumasvingo kwakare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge kuti tinzwewo divi ravo.
Sekugaro taura kwatagara tichiita isusu kuti ZANU PF wava musangano waakutoite manzenze. ZANU PF wamusangano wangomirira kudambuka nepakati kunyanyanya apo vamugabe vachange vasisiri musangano. Munofanira kuziva ino vazulu kuti nyaya iri kuitika pari zvino inyaya yekuti sarudzo dziruda kuitwa muzuva ramangwana idzi inyaya yekuti sarudzo idzodzo dzakabata nawe kuti ndiani achazenga achigona kunga achiswedera pedo nekuzenga achitora masimba kana vamugabe vachinge vasiya masimba mu ZANU PF, kana kuti ndiani achange achizogadzirirwa kuti anga achizotora masimba muzanu PF kana vamugabe vachinge vaenda nekuti vane sarudzo dzavo mubato rawo rezanu PF gore rinouya. Iyoyo nyaya iyoyo makakatanwa kana tichitaura muno muZimbabwe tine tichiti mazino. Nyangwe vamugabe vakazama sei, nyangwe vakazama nepavanogona, zvinyekenyeke ravamubato mavo raakutonetsa kuti kunge pasina kugadziriswa nyaya yekuti ndiani achatora matomo vakange vakuenda richaramba riripo zvinyekenyeke.
Asika vamwe vari kuti ndo zvagara zviri muZANU PF kubva paiitwa kumwe kusawirirana munguva yehondo chaiyo chaiyo, asi bato iriramba rakasimba. Chii chasiyana?
Chasiyana apa manje vaZulu chache kuti mutungamiriri kandemumwe kubva tisati tato nyika isati yatora kuzvitonga kuzere, mutungamiriri ndemumwe, ndivava vamugabe. Totozivawo kuti kwakamboita vana vasitole, asi anozivikanwa badzi badzi kwemakore ese ndava mugabe. Saka vari kuziva vanhu vemuZANU PF kuti uyo achatora kubva kuna vamugabe achange atora menduru yakasimba.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano wecrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare.